mamiriro ekutanga ndekuti mvura yakadzikira asi kwakasara kwakaitika a lot of damage in terms of infrastructure yakasiyana-siyana inosanganisa migwagwa, mabridges, inosanganisa misha yevanhu, inosanganisa minda yevanhu. Vanhu vakapererwa misha nanhasi vachiri kugara nehama, asina hama rongogara pamhene. Saka ndo zvichiri kuitika nanhasi, pokubikira havana, pokugara havana. Migwagwa yekuti kuindwe kuchikoro zvevana hakuna, mabhuku vana akatoenda. So pari zvino ndo mamiriro akaita nyaya kubhinga kuya kuya, and apparently takutotanga kuwana futi kuti pane mamwe mawadhi akatisati tanzwa kuti akaafektwa nesimilar problem yemaflood. So far panhasi ndawana mawadhi matatu ari kutochema kuti maflood, although anga asina kufanana neakaitika kune iyai yawadhi yatiri kutaura kusungwale kusinavo mawadhi wadhi 5, but vari kusanganawo nematambudziko. For example, ndawana kuti kwasiabwa, which is ward number 2 yebhinga north, kune madhamu vatata akutovaka aakutoratidza kuti avangotsemuka kunze kwekuti kana tikawana rubatsiro nokukasira kuti tisimbaradze madziro acho. And then kuti vale ngeward, which is ward number 9, ndokunzwa kuti pane dzimba dzakati 4 dzakaendeswa nemvura. Hatisati awana ripoti iyoyo tati pangapiwana izvozvo.
Ko, panyaya yechikafu apa zvakamira sei?
Chandoziva chaitwa nhasi nehurumende kuti kwaenda gurukota rinoona nezvematebele North Province rikaenda rakatakura masaga echibaki zvisina kugayiwa. Mutsungwane, inini pandakabvako nezuro usiku papasina kana chimwe chete chigayo chinoshanda. Zvigayo zvese, mapicha chekere nawo ezvigayo dzakadzipurwa dzikaratsva nemvura. Saka zviri kureva kuti hurumende so far zvaita kuinda nemangai kuti vanhu vanodya mangai kutsungwane, nekuti ukaenda nemasaga echibage vanhu vasina kana chigayo chacho hakuna kwavangagona kuti vagaise chibage chinechitewo. Tiri kutaura kudaro vakawanda vacho havachisina kana pokubikira pacho, zvasara zvakadaro. Asi tine rumwe rubatsiro rwauya ruchibva kushamwari dzedu isusu seutungamiriri hurimo mukati meeriya iyaya. Tawana rubatsiro rwabva kunana Victoria Falls nedzimwe shamwari dzedu dzakasiyana siyana dzirikuya nehembe, dzirikuya nemachira. Hurumende haisati yaprovhaidha zvinhu izvozvo. Hurumende haisati yaprovhaidha matemu vanhu vachiri panze kana mvura nezvimwe makasiya chitonayo. Saka vanhu ivavo itimizi kuti asina hama ine imba ine musha wakakura vachiri kunayiwa nemvura nanhasi.
Vanhu vangani vamakazokwanisa kuziva kuti vakakanganiswa nemafashamai?
Pari zvino handisati ndane specific figure, but zvandingakuudza zvonga nezvokuti nezuro pajust one village yesungwane ndakasangana nemavictims anodarika 250. Ndichibva ipapo ndikaenda kuvillage yechininga kune munhu mumwe chete akashayika ndichienda kunobata maoko. And remember kuti hakusvike nemotikari, kunofambwa makiromita 10 zvichienderera pamberi. Vashandi vehurumende vakawanda havasati vasvika ikoko nekuti hakufambiki nemota, but ndakanosangana nevanhu vakawanda ikoko vari kuratidza kuti vakaafekta nedambudziko iroro. Saka in my view, kana taakutaura nhamba yevanhu vakaafekta, they can be above 400 people.